kudya kwenzeve uku kuimba kunoitwa nechikwata chenovundu chinove chikwata chevanhukadzi vashanu vanoimba musambo wenziyo dzinoimbwa pasina magitare kana zvimwe zvakadaro. Kuimba kwechikwata ichi kwachiitisa mbiri kunze kwenyika kusanganisira munyika dzakadai seAustria, Germany neUnited States uko kwavanochienda vachinoimba. Mumwe wevaimbi vechikwata ichi, Heather Dube, anoti zvisinei kuti basa rinogona kuwanisa raramo kuita zvemitambo kusanganisira kuimba kuchiri kutarisirwa pasi nevakawanda munyika uye kuzviita kunonetsa zvikuru kunyanya kuvanasikana kana vanhukadzi. Heather anoti kuziva zvimhingamupinyi zvinosangana nevanhukadzi vechidiki mune zvemitambo kusanganisira kusabhadharwa zvakakwana ndiko kwakapa chikwata chavo shungu dzekutanga chirongwa chekuti vawanise vanasikana vechidiki vari kuita zvemitambo masanitary pads ekuti vashandise panguva yavo yekutevera.
Kumba vanenge vachingoti zvinhu zvengoma hazvibhadhari what and wowanikwa maita gig tadanwa kumuchato hakuna mari apa tiri kuzvimaketa handibuye growing artist hakuna mari kumba mazuva angu akwana. Mama wanoti hezvo kwati mama enda kumuchato chitenga kamapedzi ako wanikwe hauna mapedzi apa unofanira kuenda kubasa kunoryisa. So we found out kuti okay, why don't we try and help and give back to the community and we start mapad banks muma youth centers all over Bulawayo.
Chikwata chenobuntu chakaparura chirongwa chepad bank kana kuti dura resanitary wear munguva pfupi yapfuura uye pachiitiko ichi vanhu vaiuya kuzoona chikwata ichi chichiimba vaigona kubhadhara nemapaketi emasanitary pads matatu pamunhu kana kuti madhora mashanu. Pari zvino chirongwa ichi chakanangana nekubatsira vechidiki vanoita zvemitambo vari paIndlovu Youth Center mumusha unogara veruzhinji wechavalala uko kunove kwakatanga chikwata chenovundu makore matanhatu apfuura asi vanoti vanoda kuti chirongwa ichi chikure. Muzvare Molin Mbedzi ndichipanga mazano anoshanda akazvimirira ega munyaya dzebudiriro uye ndemwe wevaivapo pakaparurwa chirongwa ichi. Muzvare Mbedzi vanoti chirongwa ichi chakanaka asi vanoona sekuti hachikwanise kunge chichienderera mberi kwenguva yakareba.
Point yangu iri pasustainability especially nokuti mwana kana maybe anga achimbozva kuti kunodambugwa t-shirt yasakara nditi ndowacha hangu nesipo ndoiomesa ndoshandisa nhasi mandipa mapedzi next month ndodzokera zve t-shirt kana zvisiri sustainable kana uchizova kuti vachazogona kuramba uchizviita it's okay asi ndinchiona sekuti pane zvimwe zvinhu zvinokwanisa kunga zvichiitwa like aya yavaiti mawashable pads avanoti ari hygienic anoutsanana chaizvo kana dai taita initiative yekuti ngativatsvagirei izvozvo nekuti izvozvo chinhu chavanozokwanisa kusara vachishandisa isu taenda.
Asi Zanele Manhenga imwe nhengo yechikwata chenovundu anoti kunyange nyaya yekudhura kwemasanitary pads ichitaurwa nezvayo nguva nenguva dambudziko iri harisati rapera nekudaro hapana panganzi nyaya iyi yakwana kutaurwa nezvayo.
Izvi haisi nyaya inopera as long vasikana vachibarwa nyaya yemapedzi inogara ichingotaura chete so kuti mapedzi vanhu vakawanda vari kuzviita vasikana vakawanda vari kubarwawo ini ndotoshuvira kuti generation yatichabara isusu ichaona mapedzi akuita free achiwaneka pese isiri nyaya yekutenga kwaza anodhura.
Mumwe mutori wemufananidzo anoshanda akazvimirira kuda kwasheta kundwa anorumbidza chirongwa chechikwata chenobuntu achiti chakakosha zvikuru. Anoti zvisinei kuti pane ruzivo rwekuti vanhukadzi vanogona kuita zvirwere kana vakashandisa zvinhu zvisina utsanana panguva yavo yekutevera kune vanhukadzi vakawanda vachiri kuita izvi nekuda kwekushaya. Takundwa anoti hurumende inofanirwa kupindira panyaya iyi.
Tinozvikurudzira kuti vanodai vakauya pamwe chete vobatsira kuti vana vasingakwanisi kuti vatenge mapedzi vaone kuwaniswa mahara. Tinogona kukurudzira nehurumende kuti gone kupa vasikana vasingakwanisi mapedzi pasina zvavanobhadhara. Zvinhu zvatinotoziva, zvinhu zvatinomboverenga misi nemisi pane zvirwere zvakaita secervical cancer inouya nekuburikidza nekushandisa zvinhu zvisina hazvina kuongororwa saka tinenge tichingoshandisa otora machira vamwe vanotora mashizha zvinhu zvakawanda zvinoshandiswa zvinotorwadza kuti unozvibvunza kuti neruzivo rwatanaro mazuva ano.
Heather anotsigirawo maonero ekuti vanhukadzi vanofanirwa kukwanisa kuwana masanitary pads pachena sezvinoitwawo makondom.
Semawanira tinoita animongoziva kuti maclinic ose, ma youth centers ose, posa paunongofamba unongowana ma free condoms. Ukapinda musupermarket unongowanawo futi makondom anotengesiwa. Why tisingaiti the same thing nemapads? Kuti ukasvika mu youth center unorowana pedi rako for free, kana uchida kurishandisa unoriwana, you have access to free pads. Kana ukasvika kuchipatara, kana uchida kutenga unongonotenga muchitoro, asi ngawanikwewo for free just like pa condoms. Kuti kana tiwada, kana ndisina mari ndinongomhanya ndononhonga kuisota, ndononhonga kuchipatara, ndononhonga ku
vechikwata chenobuntu vanoti vachaita zvose zvavanogona kusanganisira kushambadza nezvacho pose pavanoenda kunze kwenyika kuti chirongwa cheped bank chiwane rutsigiro. Vanoti sevanhu vabudirira mubasa ravo vanoona zvakakosha kuti vabatsire vechidiki vachiri kukura munyaya dzezvemitambo. Budirira kwechikwata chenobuntu pamwe nechirongwa chavo chekubatsira vamwe ichi ndezvimwe zvinhu zvinogona kubatsira kuchinja mafungiro everuzhinji kuti vazive kuti zvemitambo hazvisi zvenhando. Ndakamirira Studio 7 Mabulawayo, ndini Taurai Shava.